nekunaka kwainoita yashumbamurambwe yenyu iyoyaya ndakangoitarisa sowakaitarisa wega unongoti ungofila wiki kuti chinhu ichi chakuda kundiparadza ende chinonyatsotindi moti hanzi ndingatadza kudonhesa makumbo chinonyatsonyatso kuperfect size zvisiri zvekuti unotanga kuchema nemwari wakangoitarisa sounongoguta sokuti zvinhu zvangu izvi chero tikaita 20 ndoita wechi 21 kana vachifunga kuti pane kwandiri kuenda ka ndichakusiya ka kunyepa ndatova chikwambo chemufemiri menyu hapana kwandiri kuenda zvinhu zviya zvinonaka zviya chero ukafa tisu taipi inouya paguva inenge ichingoreverera kuti uyai kuhopedza hangu shuwa shumbamurambwe ndauya ndini mai matwins nevana chimbouyai nhasi usiku hapana kwandiri kuenda shumbamurambwe ndakakumirira idhedhi kuno kuvhila I'm waiting for my husband and I love you and I can't wait to dish my thighs zvese izvi magaro muchirova rova muchita zvese zvamunoda shumbamurambwe.